Baba Edson Masora vemusanindeyo muHarare vari kugadzira pamwe chete nemudzimai wavo mamasiki avari kutengesera kumakambani pamwe neveruzhinji. Baba Masora avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vanoti kosi yavakaita yekusona yakavavhurira mukana pakatanga kuvharirwa vanhu mudzimba nekuda kwechirwere checovid-19.
Lockdown yauya iyi hatina kusvika pakutwa lockdown nepfungwa zvese, saka ndobva tatanga kugadzira mamaski anova mawashable mask. Taona kuti mamamaski ari kutengeswa arongotengeswa achiraswa mubhini achitengeswa achiraswa mubhini.
Vamasora avo vane vana vanomwe vanoti bhizimusi ravo riri kufamba zvakanaka nekuda kwemamasiki ayo anomhanyirwa neveruzhinji nekuda kwemagadziriro akanaka avanoaita pamwe nemutengo wakachipa.
Takawana contract yekusupplya kujoina city kwatakasupplya 100 mamaski.
Mudzimai wavo amai Jennifer Masora vanoti dambudziko ravari kuona nderekuti mamasiki ane ngozi pautano hwevanhu vane uchapa uye vanofarira akagadzirwa nemicheka ine mavara matema.
Mamasiki akanaka zvavo, ari kutidzivirira COVID, asi pane dambudziko rimwe chete randiri kuona mukufamba pamamasiki. Vazhinji vakawanda havasi kuita utsanana pamamasiki. Unonyatsotarisa uona kuti mamasiki iya ane mazuva aizivi kuwachwa. Ndodambudziko randiri kuona futi pamamasiki iwaya.
Amai Masora vanoti kushingairira pane zvavari kuita kwayambutsa vakawanda.
Ezvinozvi ticha taende tomukunda kurarama, kunyanya nguva ineyi yakaoma kudai, vese vari mumaofisi avo tinovakunda kurarama. Ende chitoro chakanakira sepano, handiinde mukiu yokubhengi kunotora mari. Handiite kana auya anouya nezvinhu zvake ndomusonera, onomira mukiu odzoka uya ondipa mari. Advantage.
Mumwe mudzimai ari kurarama nekutengesa mamasiki, amai nawo mechinhaire vekumbare vanoti zvekuzarirwa mumba nelockdown zvakavapa mazano avakanga vasingambofungiri.
Ndinoshandisawo matailers angu andoshandisa vanoshanda kunana Truweta, saka ndinoti kana vari papati time ndo vanondipawo maideas nemapatani acho anenge ari akakodzera ekuti kana ukazobudawo kunzou kuzvinhu zvako zvinokatengwa zvakanaka. Saka ndinotoshandisa material nyowani uyezve nepatani yakanaka yekuti munhu akatarisawo anotenga asina kugunun'una.
Amai Chinhaire vanoti mhuri yavo yatove neraramo inodarika yavaive nayo kutanga kwegore rino.
Kune vakamiswa mabasa kana kuti varayiridzi, habi yangu, hazvirevi kuti kana taamiswa mabasa toshingogara zvese nekugarira njere. Zvinhu zvakawanda zvinotiraramisa even tiri palockdown.
VaTitus Doyce vanofarira zvigadzirwa zvemamasiki aamai Chinhaire.
Zvinongonakidzawo kuti kana wakabuditsawo mari uchiti kutengewo chinhu unenge wakugutsikanawo, nekuti unenge wonyatsonzwawo zvishuwa kuti chinhu ichi chandakatengawo zvishuwa chiri kunyatsondiitira.
Pasi pemutemo weZimbabwe, munhu wese anofanira kufamba akapfeka masiki kumeso kwake kana ari pane veruzhinji senzira yekudzivirira kubva kuchirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.